manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 10, 2022 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutumbi wava Elvis Nyati vakapondwa ku South Africa vachibva vapiswa votarisirwa kuendeswa kuZimbabwe nemusi weChina. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change roita musangano kumasvingo nhasi apo mapurisa ari kuenderera mberi nekusunga nhengo dzaro dzakawanda matunhu akasiyana-siyana. Dora remuZimbabwe roramba richishaya simba zvopa kuti mitengo yezvinhu irambe ichita chamuramba mhuru. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mumwe ataura akamirira mhuri yechizvarwa cheZimbabwe chakapondwa muSouth Africa vaElvis Nyati vamupatisi Ndlovu vanoti mutumbi wavo vave kutarisirwa kutakurwa kunoradzikwa kuZimbabwe nemusi weChina. VaNdlovu vaudza vange vakaungana parufu rwavaNyati muJohannesburg nhasi kuti kambani yeZororo Pumulani kana kuti Doves Crocker Morgans yatenda kuvabatsira kutakura mutumbi asi vakati vachiri kudawo rumwe rubatsiro kuti vaNyati varadzikwe zvine chiremerera. Vanotiwo vekumuzinda weZimbabwe muSouth Africa vakavashanyira. VaNyati vakapondwa nematombo, tsvimbo nezvimwe vasati vapiswa nemoto nezvinofungidzirwa kuti zvizvarwa zvekuSouth Africa muDeep Sloot Johannesburg svondo rapera. Bepa nauri Sunday Mail rinoti muzinda weZimbabwe muSouth Africa watanga kuita nhaurirano nehurumende yeSouth Africa nezvekurwiswa kwezvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muSouth Africa amai naLady Pando vakati kunyangwe vachichema nezvizvarwa zvedzimwe nyika zviri kupondwa munyika mavo varikurudzira kuti nyika idzi dzigadzirise upfumi hwadzo kuitira kuti zvizvarwa zvadzo zvisagume zvoenda kunopotera muSouth Africa. Mukuziya nyaya iyi, tabata mukuru mukufambiswa kwemabasa musangano rakazvimiririra rinokurudzirawo kuyanana reSouthern African Liaison Office kana kuti SELO vamunjodzi mutandiri.
Chimwe chunhu chakuita kuti tinyatsobatikana ndechekuti pakuregera mapurisa asingaiti basa ravo kana veHome Affairs asingaiti basa ravo vanhu vachitora mutemo vachiisa mumaoko mavo. Chakuitika ndechekuti chero vanhu vane mapepa izvozvi vanongoshungurudzika. Mhaka yekuti zvakuitika ndezvekungoti kana mutemo wave mumaoko evanhu.
Ko vane magwaro ekugara zviri pamutemo nekushanda vanoshungurudzwa sei?
Vanokwanisa kungokuvictimiza nekuti hausi munhu wemuno. Zvisinei kuti une mapepa akakwana akakodzera kuti uve muno. So izvozvo ndo zvimwezvo zvakakoshera kuti zvatiri kuzama kutione seutungamiriro weSouth Africa kuti vanhu vanozoita mavictims havasingori vasina mapepa. Even though vanhu vasina mapepa vasingafaniri kuve mavictims emavigilanti. Takaona xenophobia ya 2008. Kuti vanhu vakafa pavanhu vakawanda 62 vakafa majority yevanhu nationality yanga yakakura yakaaffectika maSouth Africans.
Tingadzidzei pane zvakamboitika izvi?
Izvoti taridza kuti mutemo unoda kuti ungoremekedzwa. Vanhu varege kutendera magroups nevanhu asina kutrenwa kuenforce mutemo kuti vazvipe basa rekuita izvozvo.
Mukuru mukufambiswa kwemabasa musangano rakazvimirira rinokurudzira kuyanana kwevanhu reSouthern African Liaison Office kana kuti SELO vamunjodzi mutandiri vari parunare muJohannesburg, South Africa. Muchungamiri webato rinopikisa Resistance Coalition for Change vaNelson Chamisa nasi vaita musangano nevamiriri vebato ravo mudunhu remasvingo vachisimbisa bato ravo uye nekutenda vanhu vakarivhotera musarudzo dzichangopfuura dzemabai elections. Izvi zviri kuuya apo mapurisa ari kushandisa mutemo weMaintenance of Peace and Order kana kuti MOPO kusunga vebato reCC kuBait Bridge, Chegutu, Masvingo nedzimwe nzvimbo vachinzi vakabatsira kuronga misangano yebato iri munguva yemabai elections vasina kupuwa mvumo nemapurisa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutedzeri wemutauriri webato iri vaOstalos Siziva.
Sei zvakakosha kuti muende kumaruwa?
Kumaruwa ndoo kune nyika, nyika kuti uye vachamisa vari kuudza vanhu kuti tichaita sei kuti tive tine maagents, tive nemakandidhetsi akasimba, tive tine maprogramu ekusimudzira vanhu kumaruwa, nekuti veZANU PF vaita abandon vari kumaruwa, vari kutora vanhu minda vachipa varungu. Isu tiri kutaura kuti kana tapinda nyaya iripo ndekuti dzosere vanhu kuti vawane minda tigadzire
sei izvozvo zvakakosha vasizi
tedzeri wemutauriri webato rinopikisa Resistance Coalition for Change vaOstalos Siziva vari parunare kumasvingo. Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vanoti vari kuedza nepose pavanogona kudzikamisa upfumi weZimbabwe nekusimbisa dhora remunyika iro riri kuramba richishaya simba zvopa kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru muzvitoro. Nhasi pamusika wemukoto dhora rekuAmerica ranga richitengwa nemadhora mazana matatu emunyika kana kuti 1:300. Pamusika uri pamutemo dhora rimwe chete rekuAmerica riri kutengwa nemadhora zana nemakumi mana nemashanu emunyika kana kuti 1:145. Mukuziya nyaya iyi tabata vamangudya.
Musika mutema weforeign currency it's due to non-economic fundamentals. As you said before, and we do right under dollarization in 2009 up to 2018, one of our China US dollars. And there's no US dollar in an economy in a soft currency. Kajinjiwa no ampre, I'm going to prefer to hold US dollar as a store of value. And they use the Zim dollar as a transacting currency. So the usage of a Zim dollar, it is heavy. I hope the economy, to expand the economy. Because the people, they use the Zim dollar in the high velocity of money. So our local currency in a high velocity of money.
Munorevei apa Dr. Mangucho?
Which means people use it in my shops, overcruise my sales, a company, overcruise on the aggregate demand. When aggregate demand goes up, GDP goes up. Then the US dollar is now used as a store of value. So it means that this velocity of circulation of the US dollar is lower than the velocity of money in a local currency. So it means that if you are all using the US dollar, what normally happens is that, like, that kind of, you know, come around on the deflation. But after a dollar, what you are asking is very important first to know the characteristics of that money so that we then control inflation and also at the same time to increase demand, growth in Nigeria, Zimbabwe. So I think even under the question, I think I would love to answer the question in that fashion so that it is your listeners and your good Zimbabweans to understand the role of a lower currency and the role of a foreign currency in the economy. And therefore, those people who are going to Mkantema, I think that's what I want to go to. It is not good. I don't know if it's a store of value.
Saka nyaya musika mtema ino gadziriswa sei?
The best way of control mtema is to control the supply of money. And we can only go to mtema only having to pay. So it means that we need to control the supply of money in the economy. We need to ensure that there's fiscal consolidation in the economy. And those ones who control doing it, because many boys, they also maybe they don't appreciate what the central bank and government are trying to do to promote the economy from the Zakanaka. But such people, what they need first for is conservation. And with the other is Hana Shida. We are not going back to the era of hyperinflation.
Governor of RBZ, Dr. John Mangujga, Vari Parunare Muharare. Chirongwa chechipiri chekubaya vanhu vakawanda nomba munharaunda dzavagere kana kuti COVID-19 vaccination blitz chiri kutarisirwa kutanga musi wa 2 kusvika musi wa 15 chevabvu. Chirongwa chekutanga chakaitwa kubva musi wa 21 kurume kusvika musi wa 3 kubvumbi apo pakabayiwa vanhu vanodarika miriyoni imwe chete. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu makumi matatu nevatatu vakabatwa nechirwere cheCOVID-19. Hakunawo munhu akafa nechirwere ichi nezuro, zvasiya vafa nechirwere ichi vachiri zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi mashanu nevanomwe kana kuti 5,457. Hurumende inoti ino urongwa hwekubaya vanhu zvikamu makumi manomwe kubva muzana nhomba yeCOVID-19 kekutanga panopera mwedzi wachikunguru. Mugozeya nezvenyaya iyi, tabata mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike, tikatanga nekuvabvunza nezvechirongwa chekutanga chekubaya vanhu nhomba kana kuti COVID-19 vaccination blitz.
Chirongwa chefirst phase yeblitz chakafamba zvakanaka nekuda kwekuti chakaburitsa maresults akanaka zvikuru. Takaona vanhu vanodarika miriyoni vachiuya kuzobayiwa. Avo vanotosvika yatingati 15% yevanhu vabayiwa kubva zvatanga urongwa hwekubaya vanhu. Saka zvinenge zvakakosha kuti tikwanise kuramba tichisimbaradza nekusumudzira urongwa hwekubaya vanhu vakawanda.
Asi kavamwe vari kuti zvanga zviri nyore pafirst blitz kana kuti pachikamu chekutanga nekuti vanga vachingopinda muzvikoro mune vana vakawanda kare. Munoona sei ipapo?
Hongu chirongwa cheblitz chakange chakanyanyonangana nevana vechikoro avo vane makore ari pakati pe 12 years kusvika 15 years. Asi pari zvino izvi zvikoro zvave kuvharwa. Apo tinoona kuti tinogona kuramba taakudzokera zvekare kuvanhu vashomanana vaya vanenge vachiuya kuzobayiwa. Saka tinovimba kuti muhorodhe yezvikoro imomumu tine vamwe vana vaya vaidzidza kumaboarding vangadai vanga vasina kunge vakabayiwa, sezvo muchiziva kuti pavana vechidiki panenge pachidiwa kuti vabereki vavo vange vachipa mvumo yekuti vana vavo vabayiwe. Saka tinovimba kuti vana ivava pavanenge vari paholiday apo vadzokera kunzvimbo dzavanogara vachawanawo mukana wokubayiwa kuitira kuti nhamba yedu irambe ichikwira.
Zviza muri kutarisira wo pachirongwa chechipiri kana kuti second phase.
Tinovimbawo zvikare kuti panotanga second phase vana vechikoro vanezenge vadzokera kuzvikoro kumaboarding vaya vanenge vasinenge vakawana mukana wekubayiwa vange vachizobayiwa vari kumaboarding kwavo ikoko sezvo vanezenge vakwanisa kuwana maconsent forms aya ekubva kuvabereki vavo vanenge vachivapa mvumo yekuti vaende kunobayiwa.
Chinangwa ndechekubaya vanhu zvikamu makumi manomwe kubva muzana. Zvinokwanisika here izvi kusvika pakupera kwachikunguru sezviri kutaurwa nehurumende?
Tiri kuona kuti haisi nyore kuti senyika tikwanise kubata 70% yevanhu vanenge vabayiwa patinosvika muna July. Sezvo tiri kutatarika zvikuru neuwandu hwevanhu vari kubayiwa. Saka zvinenge zvakakosha kuti mabasa edzidziso, mabasa aikurudziro anga achisimbaradzwa kuti vanhu vaone ukoshi hwekuti sei vange vachibayiwa. Tinovimba kuti pacharamba pachiparadzirwa mashoko ekuti vanhu kwete vana vechikoro chete aiwa nevabereki vacho vaya vasati vabayiwa vange vachiuya kuzobayiwa kuitira kuti senyika tikwanise kubata matargets edu atinenge taseta.
Mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gavhuna wekumabuda zuva kwenyika yeUkraine, Vasehi Gaidai, varikurudzira vanhu vemudunhu iri kuti vambotiza kunopotera kune dzimwe nzvimbo sezvo paine umbowo hwekuti Russia iri kuda kurwisa zvakasimba. Mutungamiri weUkraine Volodymyr Zelensky vari kuyambirawo kuti Russia ikaregererwa inogona kutopamba dzimwe nyika dzakawanda muEurope. Mutungamiri wehurumende yeBritain Boris Johnson vakashanyira guta guru reUkraine reKyiv nezuro vakavimbisawo kupa nyika iyi zvimwe zvombo zvehondo zvekurwisa Russia. Vanhu vemuFrance vatanga kuvhota nhasi muchikamu chekutanga musarudzo dzemutungamiri wenyika. Vanhu mamiriyoni makumi mana nevasere kana kuti 48 million vari kusarudza mutungamiri pavanhu gumi nevaviri vari kukwikwidza kusanganisirawo mutungamiri wenyika iyi vaEmmanuel Macron. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum. Chirongwa chedu chanhasi tine hurukuro navalenmo Munangu, mukuru wesangano reYouth Decide Zimbabwe, nezvenyaya yechirongwa chenational youth policy chemakore mashanu chave nemakore maviri chaparurwa nehurumende asi pasina chati chaitwa kusvika pari zvino.
Youth Decide Zimbabwe pari zvino iri kuronga kana kuti yakatopedza kuronga, takatonyorera kuZimbabwe Youth Council kuti tinoda kutanga program yekuita inonzi information dissemination kana kuti kuendesa ruzivo kune vasina ruzivo kana kuti kune vasiri kukwanisa kuwana imwe information yezviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe maringe nenyaya dzevechidiki. Saka sezvatinoziva tose tava tine national youth policy yatinayo rinova gwaro rakagadzirwa nehurumende yeZimbabwe kuti vachigadzirisa nyaya dzevechidiki kana kuti vachinyora nezvenyaya dzevechidiki mugwaro iroro rinova pari zvino watenge richitoti unenge uri mutemo unenge uchifanira kunge uchitedzerwa vanhu vese vachifanira kunge vachisa maonera pamwe kuti zvakanyorwa munational youth policy imomo zvibudirire.
Sei maona zvakakosha kuti muone kuti nyaya yafambisirwa mberi?
Isu takaona kuti sezvo gwaro iri ratoone 2 years rabuda kana kuti makore maviri gwaro richinge rapo, asi gwaro harisati rapinda kumayouth akawanda vechidiki vazhinji havasati vakuziya nezvegwaro iri. So isu takatora danho tikati hai isu seNational Youth Association regai tiudze hurumende kuti takuda kuchitora gwaro iri tende naro kune vechidiki nyika yose. Saka pari zvino takangomirira kuudzwa mhinduro.
Zvii zvamungati zvakananga nezvakaipa mugwaro iri?
MuNational Youth Policy makabatwa nyaya dzakati wandei. Imwe nyaya yakabatwa imomo inyaya yekuti vechidiki vange vachikwanisa kuwana mabasa yatingati isusu youth employment. Kana kuti imomo yakanyorwa economic empowerment yevechidiki. Kuti vechidiki vange vachikwanisa kuedza kuzviitira vega kana kuti kuwaniswa mabasa. Saka isu ipapo tinowirirana napo zvinhu zvakanakisa izvozvo kuti vechidiki vange vachiendawo kumabasa kana kuti vange vachipiwa mari dzekuti vatange mabusiness avo sezvakanyorwa mugwaro iroro sezvatiri kuona zvakare zviri kuedzwa ne inonzi Empower Bank rinova banga revechidiki. Saka ipapo tinowirirana napo zvakanyanyisa tinoona iri nyaya yakanaka iyoyo. Then tobva taita nyaya dzanetsa mazuva ano nyaya dzevechidiki vari kushandisa zvinodhaka. Dzakanyorwa zvakare muNational Youth Policy Moments chitonzi National Disaster. Vanoda kuti nyaya idzodzo dzigadziriswe. Vakanyora zvakare muNational Youth Policy nezvenyaya ye youth participation in governing systems. So inyaya yatinogara tichitaura nezvayo, tinoda kuti vechidiki vange vari involved panyaya dzekutongwa kwematunhu nenyika. Saka inyaya zvakare iyoyo yatinowirirana nayo, ndo dzimwe nyaya dzatinonyanya kurirana nadzo idzodzo. Then pozoita dzimwe nyaya super governance, ipapo havana kubuda pachena mugwaro iri kuti vechidiki vange vachiita zvematongerwo enyika, kana kuti dzatingati politics.
Zvakakosha sei kuti vechidiki vapinde mune zvematongerwo enyika?
Tinoona kuti vanhu vanonzi vechidiki kana kuti vanhu vanonzi mayouth vanhu vane makore anotangira pa18 kusvika pamakore atingati isusu 35. Toona zvakare kuti munhu anokwanisa kuita kansela ane makore 21. But muNational Youth Policy havana kukwanisa kubuda pachena kuti senyika ichaita zvirongwa zvipi pakusimudzira vechidiki panyaya dzematongerwo enyika. Nekuti isusu tinonzwisa kuti vechidiki vakakasika kupinda kana kuti vashoma vakapinda munyaya dzematongerwo enyika, vakaitawo makanzura, vakatanga kutungamirirawo matunhu, hazvizotinetsi mangwana nekuti tinenge tinavo vanozvigona vakambozviita. Kunyange vakuru vachizonzi vasiya mabasa, tinenge tichiziva kuti tine vechidiki vagara varimo munyaya dzematongerwo enyika. Saka ndinoona sekuti National Youth Policy yedu ipapo haina kunyatsopa umba zvakanaka kuti tione isusu kuti ramangwana redu ringajeka sei panyaya dzekuva nevatungamiriri vanenge vakambotungamirira kumashure. Nekuti hatizodi kuti muyuthi paanozopedza kunzi muyuthi aane 40 years ndopa ozotanga kuita zvematongerwo enyika.
Valeni Mo Munangu, mukuru wesangano reYouth Decide Zimbabwe, vanga vari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba. Jesu simba rangu, simba rangu.
Makadiniko vatereri, pamuri ndipo pandirivo, ini ndini Tanonoka Wande ndichiti nyaya yedu yesvondora pera pamusoro pekunedenga negomba remoto yaunza mindiro zhinji kubva kwamuri. Regai ndibve muzhira muzvitaurire moga. Mutereri wedu mukoma Garikai Makore, tipewo pfungwa dzenyu panyaya iyi.
Manhero akanaka vana vamwari. Ndanga ndichida kubuditsawo maonero angu pamusoro pevakafa, chimiro chavo. Tikaverenga kuna zvakazarurwa chapter 1 pavhesi ya 7 na 8, inoti iyo, tarirai unouya nemakore, meso ose achamuona, marudzi ose enyika achamuchemera, naivo vakamubaya. Tikanzi hono, ndini Alpha naOmega, wokutanga neokuguma. Uripiko wakanga uripo neuchazovepo masimba ose? Pfungwa iri kuzama kuburitswa panapa ndeyekuti Jesu ndiye ari kunzi ari kuonekwa achidzika nembiri yedenga kuuya kuzotora vakaita sekuda kwake. Vakafa munashe vose vachamuona, naivo vakamubaya. Vakafa kudhara asi mutongo wavo wakavamirira uri pamberi paachauya kuzotora vakaita sekuda kwake. Tikaverenga vaTesaronika vekutanga chapter 4 pavhesi ya 14 zvichidzika, Paul anoburitsa pachena kuti Ishe womene uchaburuka kudenga achidaidzira nenzwi remutumwa mukuru nehwamanda huru. Tichachingamidzana naJesu makore. Zviri kureva pfungwa iri kuzama kuburitswa panapa naPaul. Ari kuzama kuburitsa kuti hatisi tose tichafa Jesu asati auya. Saka in other ways pfungwa iri kuzama kupresentwa panapa pari kupresentwa pfungwa inofadza yekuti munhu kana achinga afa haende kudenga. Chinonzi munhu nyama nemweya zviri pamwe chete, zviviri izvo zvikaparadzana hapachisina munhu. Saka Jesu uri kuuya kuzotora vanhu vakaita sekuda kwake. Ukaverenga the last verse yatinowana kuna John chapter 11 kubva pavhesi ya 36 uchidzika nayo. Lazarus paanomutswa naJesu haana kunzi Lazarus buruka kubva kudenga. Lazarus akanzi Lazarus come forth, aibuda muguva. Saka in other ways tose tichafa tinenge tiri mukati memakuva Jesu asati auya. Tichazomuka paanenge uya kuzotora vakaita sekuda kwake. Ndinotenda vana vaMwari.
Vatereri, ngatichiendai kuna mukoma John Siateya kusizinda kuBulawayo. Makadiniko munoti nenyaya iyi?
Makadi pahwande, makadi isu tikuno kuti right. Pane mubvunzo wabvunzwa wekuti kwanzi heaven ririko here kana kuti denga ririko here kana denga rinotaurwa nderipi chairo chairo, riri kupi, kumusoro here kana kuti pasi? Inini maonero angu, even kana tichinzwera Bible, heaven is a dimension. Zvangofanana nemunhu ari kurota paya paya, kana akarara achirota anofamba ari kune kumwe asi akarara ipapa. Ndo zviri denga izvozvo. It's just a dimension. Ndo chokwadi ichochocho. Zvokuti kumusoro uku, kumusoro kuchichichi, aiwa, heaven is just a dimension. Ndo manzvisiro angu inini.
Tinotenda zvikuru nemashoko awo abva kuna mukoma Siateya. Kuti vatipe mashoko ekupedzisira zuva ranhasi, tasvetuka zvakare tikaenda kuna mukoma Farai. Taurai nesu mukoma vekuchipinge vari kuzansi uko.
Chinhu chekutanga baba, ndafara chose, regai ndingomhoresawo vanhu vari pastudio. Handisi kugona kundopindura zvangu mubvunzo, dzose dzichange dzichindotaurwa. Ndinoda kuti vanhu vose vari munyika dzose, Zimbabwe, Mozambique, Malawi, mufare chose. Mwari akuitire zvakanaka nezuva ranhasi. Musunungurwe kumatuma nakwose kwamuri, murohwe nemhepo yeupenyu hwakanaka. Ava ndiva zvakaprofitwa vari kutaura nyaya iyi vari pano pastudio 7. Ndiri muBrets kana kuti Farai Simango pamachongwe ndokumusha. Muwe nezuva rakanaka.
Vatereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo nezvimwe zvamunoda kugovana nevamwe vatereri vezvechitendero, tumirai maaudio enyu panhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ngatisangane zvakare svondo rinouya muchirongwa chedu ichi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti musare zvakanaka.
Tinotenda Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tombotarisa zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Highlanders 2, Cranbourne Bullets 2, Cape United 1, Yada 0, Manika Diamonds 0, Bulawayo Chiefs 0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutumbi wava Elvis Nyati vakapondwa kuSouth Africa wotarisirwa kuendeswa kuZimbabwe nemusi wechina. Bato rinopikisa Residents Coalition for Change roita musangano kumasvingo nhasi, apo mapurisa ari kuenderera mberi nekusunga nhengo dzaro dzakawanda mumatunhu akasiyana-siyana. Dhora remuZimbabwe roramba richishaya simba zvopakuti mitengo yezvinhu irambe ichiita chamuramba mhuru. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.